Mapurisa anosvika makumi mashanu anga akapakatira zvombo vaenda nhasi mangwanani pamugodhi wegoridhe weEldorado achiti ari kuda kupinda mumahofisi ose nepanochengeterwa ivhu rinenge riine goridhe. Asi vanochengetedza pamugodhi uyu varamba kuti mapurisa apinde, izvo zvazoita kuti paite kusawirirana. Mapurisa aya ndokutanga kurova vanochengetedza mugodhi pamwe nemakorokoza. Izvi zvaita kuti makorokoza adzoserewo achishandisa matemo, mapanga nerekeni. Asi makorokoza azotiza panga pokandwa zvombo zvine hutsi hunokatidza ndokuenda kukomboni kunogara veruzhinji. Mapurisa atevera kukomboni iyi ndokusunga vanhu vanga vasina mhosva mukomboni iyi vachiti makorokoza. Vanhu gumi nevasere kusanganisira mwana ane makore gumi nemashanu vasungwa, vamwe vanodarika makumi maviri vakakuvadzwa mumhirizhonga yaitika nhasi. Mumwe wevarohwa nemapurisa vaBenedict Basitira vanotsanangura.
Chaitika ndechekuti isusu tatakagara tiri paru mapurisa vangouya vachingoita zvavari kuita izvi, hatina zvatoziva isu, tikuita zverufu but mapurisa vasvika ipapo vakuti pano pane magweja, vakati hapana magweja panapa, panapa isusu tiri parufu pati hamunzwisise, vakutanga kurova inini, vakurova mai vangu inini, isi tirikutiwo vaende kumaini but vakuuya muno mukomboni kanda matiegasi muvana, muvana akadaisiwa tese takuwara nematiegasi.
Amai Shorai Tambuzuma vanoti murume wavo vaClayton Seremwa vasungwa nemapurisa ivo nevana vavo ndokukandirwa zvombo zvehutsi hunokachidza.
Panhambozoti pakandiwa hutsi unekachidzo, ini ndokubuda ndikunzwa mwakushedzera kuti vana ngaabude vamwe kutokomoka vana, ini ndopandabuda.
Mumwe mugari amai Abigail Munashe vanoti varohwa nemapurisa vachinzi vakaviga makurokoza.
Hazvanzi maviga makorokoza mumba iyi, zvati tiri parufu panapa, vanhu vati muchapenga tichengetedza imini kurimbwa dzevanhu.
Asi mumwe mukorokoza anoda kuzivikanwa nezita rekuti Wasu anoti varwisana nemapurisa vakavarova ndipo pavazoenda kukomboni kunoshungurudza vanhu.
Tikatarovana navo tikavaenda vakanopaza mese mukati maofisi
masefa anogara
maraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
zao.
Ndiyo anga ichiro kwa pana.
Warukuya ni machaina pana. Isusu pana pa machaina atisi kumada. Machaina anacha hariku itaku community. Isusu ya ze community zatiriku itatitori okay. Nevani warukua parita yao.
Wasu ano chavati kudaku timugodi uwe pasi pezizaru waze kuchaina. Sezo wari kushandiswa ni mwana umtunga miru wenyika wa Collins Mnangagwa. Atina kunzubadivira wa Collins Mnangagwa panyaye ii kunyange azo waka mboda kuturikira mutauro wezizaru waze kuchaina. Apo paitongwa nyaya yekuti ndiani muridhiwe mugodiwe odorado pakati pezizaru waze kuchaina siviri. Mutauriwe mapurisa mchinoe wa Clemens Mabreazara ni mutauriwe mapurisa nika yose. Vapo nyati, vanakulila nanyuka menyu, vanyati vachiti titaule na vama prazara, ukuo vama prazara vachiti taulaina vanyati. Mugodiwe Eldorado waka iskwa pakupe utungamiri we magweta ne dare lepa msoro musiro nekune sana kwe zuzaru wazi kuchaina ziviri. Ndaka mira Studio 7 mchinoi ndini ata chiguriwa.